Tine zvinhu zvizhinji zviri kutishungurudza pamakanzera awa. Corruption yezanu yava kunenera kune MDCT. Iyi corruption yaitwa navachombo vachishanda nemamwe makansura. Ende ipapa kasukuwere wacho aripo ari kupomira vanhu ava. Ndomumwewo ari kuda kuzoita corruption. Asi anoda kungoita corruption nevanhu vakasiyana. Isusu matarisiro atiri kuita ndiye kuti makanzera awa nameya avo varasika gwara, havasi kutarisa zvinodiwa nevanhu zvakafanana nemvura, marodzi, magetsi nedzimba dzekugara. Vari kutoputsa dzimba zuva nezuva. Saka zviri kuitika muguta reHarare hapana achanzwisisa kuti zviri kubva kupi.
Tinonzwa kuti mutungamiri webato reMDCT vakomekedza kuti paitwe ongororo yehuo huri kupomerwa kumakanzura iwaya kuti pagozotorwa matanho nebato reMDCT iri. Mungaona here zvichiitwa izvi? Vari kunzi vari kunongedzwa vachizotorerwa matanho kana vawanikwa aine mhosva.
Hakutungana kwembudzi, hakuna chinobuda. Makomisheni anongoitwa, hakuna chinobuda. Zvaanoita makomisheni, MDC inoita makomisheni. Ndosaka isusu takuti aiwa mapato ematongerwo enyika ngaachiwanda. Kana awanda tochikwanisa kusarudza vanokwanisa kudhonza vasingabiri vanhu, vasingatori upfumi hwekanzuru kana upfumi hwenyika, vachitiza nahwo vachinoita zvokudya, vachipfura mari yevanhu nemukana.
Zvii zvamungakurudzirawo imi sebato rePeople's Democratic Party?
Ibato rePeople's Democratic Party nderekuti vanhu veZimbabwe ngavatichenjera, tinge tichibvisa hurumende dzeudzvanyiriri dziripo idzi kukanzuru nekugavhumendi.